Mwaka wefodya wa 2024 to 2025 uri kufamba zvakanaka. Vamwe vevarimi vaidiridzira fodya yavo vakatotanga kuchikora nekuipisa. Donzvo redu senyika yeZimbabwe nderekutikwanise kurima 300 million makg efodya gore roga roga. Mwaka uno varimi vakawedzera ndima kusvika pa 84,661 hectares kubva pa 82,392 hectares dzakadyarwa panguva imweyo mwaka wadarika. Sezvo mvura yakanonoka kunaya gore rino, Minister weAgriculture, Honorable Dr. A.J. Masuka, vakatendera kuti varimi vanogona kuramba vachidyara fodya kusvika musi wa15 January 2025. Sekuziva kwedu, nesi dzefodya dzinofanira kuparadzwa musi wa31 December gore rega rega. Asi gore rino vakatendera izvi kuti varimi vanorima nemvura yemudenga vagone kudyara sezvo kwanga kusati kwanaya kwazvo kwazvo.
Muri kuti ndima yakarimwa yakati wedzerei, gohwo richati wowandei, zvii zvamungati zvavandudza gohwo iri mwaka uno?
Chinganzi chawandudza ndima yakarimwa yefodya negohwo riri kutarisirwa zvirongwa nemitemo mitsva yatakaisa seTIMB tichibatsirwa nehurumende. Takagadzira inonzi Contractors Compliance Administration Framework inoparura kuti varimi vari kupinda pacontract vanofanira kupiwa mainputs kana kuti zvikwanisiro zvokurimisa zvakawanda sei. Izvi zvakabvisa hudyire. Nokudaro varimi vave kuwana zvekurimisa zvakakwana. Average price yegore ra2024 zvakare yayo yakakwirira iri pa$3.43 tichienzanisa ne$3.03 muna2023. Varimi vazhinji vakabhadharwa mari dzavo nenguva. Izvi zvakaita zvakare kuti vazhinji vade kurima fodya mwaka uno.
Tinonzwa zvakawanda wanda muvarimi umu. Mwaka uno panguva yatiri, kurudziro yenyu ndeyekuti kudii kwavari?
Kurudziro kuvarimi vefodya tinoti, ko wai fodya yenyu panguva yakakodzera, musasiye fodya yenyu ichiibvisa kuti mugowana fodya yemhando yepamusoro-soro. Chechipiri tinoti musatema masango kuti mupise fodya. Shandisai huni dzakawanikwa kumabako anotenderwa pamutemo. Murangarire zvakare kuti makondiraktor enyu anofanira kukupai huni kana marasha ekupisisa fodya. Kana mapedza kupisa fodya yenyu, irongei zvinoenderana nekwality, mhando yeshizha neruvara iyo yatinoti grading. Mubate fodya yenyu zvakanaka kuti isatyoka, moichengeta zvakare munzvimbo dzakachena, musina unyoro uye munofamba mhepo zvakanaka.